mangwana akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana naanhasi uri musi wechipiri gunyana 14 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa necovid-19, vamwe zana nemakumi matatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Kanzuro yeHarare inofarura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dziri kuunganidzwa marara muguta. Bato rezanupf rinoramba mashoko ekuti riri kunyomba hurumende itsva yemuzambia richiti Zimbabwe ino ukama hwakanaka chose nenyika yezambia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe zana nemakumi matatu kana kuti 130 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mana nevatatu kana kuti 4543. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 126,399. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 2,856,955. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana manomwe nemakumi masere kana kuti 1,894,780. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Zvichakadaro, dzimwe nhomba dzerudzi rweSinovac dzinosvika miriyoni imwe chete dzaitarisirwa kupinda munyika nezuro kubva kuChina dzinonzi dzave kutarisirwa kusvika nhasi. ZANUPF raramba mashoko ekuti riri kunyomba nekuzvidza utungamiri hwehurumende itsva yemuzambia richiti Zimbabwe ine ukama hwakanaka chose nenyika yezambia, kunyange hazvo bato riri kutonga muzambia riri kuti mutungamiri waro vaHakainde Hichilema vari kunyombwa nevamwe muhurumende nemuZANUPF. Svondo rapera, bato ravaHichilema reUnited Party for National Development rakapomera ZANUPF mhosva yekudenha mutungamiri waro nekuti vanodyidzana zvakasimba nebato rinopikisa muZimbabwe reMDC Alliance. Asi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANUPF vaObert Mpofu nesvondo vakaburitsa gwaro rinoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo rinotungamirwa nemutungamiri waro vaEmerson Munangagwa avakatambira kukunda kwavaHichilema nebato ravo musarudzo vachiti havanei nechekuita nezvinenge zvichiitwa munyika dzavakavakidzana nadzo. Vamwe muhurumende nemuZANUPF vanga vachinyomba mutungamiri mutsva weZambia vachivati mutengesi. Kuti tinzwe zvizhinji kubva kuZANUPF, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuranwana nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi.
Ndinotenda gwaro ranyorwa nasecretary for administration veZANUPF Dr. Obert Mpofu maringe neZambia neutungamiri hwavaHichilema Hakainde rinobva pakuti munofunga munotendera vhiki rino kune runyorwa rwakanyorwa kubepa nhau reNewsday richireva nhema yatingati fake news richitaura iro kuti vaHakaime Hichilema vanova mutungamiri wekuZambia achangogadzwa vakatsutsumwa vachiti musangano weZANUPF uri kuvatukirira. toverenga nyaya yacho hatina kuona zvakaita seizvozvo.
Ndiana inzi akataura mashoko yambepa here?
Mupepa maitokoti wawo mwana wechidoko watisataziva kuti danho rake ndiani bato reUPND rekuZambia anonzi Joseph Kalimbwe ndiye waitaura mashoko iwayo. Asi bepa rakabva raita deliberate misinterpret kwakunyora kuti ndipresident wekuZambia adaro vachizviita nenzira yekuspreada fake news. Mashoko iwayo haana kutibata zvakanaka, haana zvekubata mhuri yekuZambia zvakanaka, nokuti anga ari mashoko ekunyepera vakakainde hichilema kuti vatsutsungwa pamusoro peZimbabwe ivo vasina kudaro. Ndokusaka vamupofu vakazonyora tsamba kuti ayo vanhu ngavazvizive bato rezanu PF harinei nenyaya dzinoitika kuZambia, harisi basa renyika yeZimbabwe nemusangano wedu wezanu PF kuona kuti ndiani wapinda muutungamiri kuZambia kana kuti ndiani abuda, nokuda pekuti kubva pakapinda vakaunda neRevolutionary Party yaivako yeUNIP payakabuda Masimba kwakapinda mapato nevatungamiri vakawanda wanda vachibva kumaopposition.
Ndevapapa mungapa muenzaniso wemaityidzana sei?
Bva kuna navachiluba, bva kuna navandilevu mwanawasa, bva kuna namichael sata, bva kuna narupia banda, bva kuna naguy scott, vese ava kusvika pari zvino patava pana hlema akaindi. Hapana mutungamiri weZambia asina kumbodyidzana kana kuva noukama hwakavandudzika uye hwakanaka nenyika yeZimbabwe. Saka naizvozvo haungazochinji nekuda kwekuti vaakaende hlema ndova vapinda mumasimba. Asi zvetatichiona kuti vamapepa nhau navamwe patwitter vanofarisa vanga vachizamba to drive a wedge between president hlema akaende and his counterpart our president comrade ED Mnangagwa.
Asi hapana here ropa rakaipa pavaviri apa? Ndekutika kana mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vakambonyorawo mashoko patwitter apa anoita sekuti anenge aishora muutungamiri wenyika yeZambia.
Must be very thankful the leadership is matured at their level. They have not exchanged any words. Mutungamiri wedu akaenda kuZambia akanovakorokotedza sokudanwa kwaanga aitwa semadanwa akaitwa vamwe vatungamiri vedzinyika dzepasi rino. Naizvozvo hationi paine chikonzero chekuti the goodwill that was shown by our presidents be subjected to unnecessary ridicule nevanhu vanenge vachireva nhema. Saka ndoo mashoko atsinirwa navamupofu.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Ava vanoti bato rezanu PF ibato rinofarira chose kudyidzana nemapato ari kutonga mudunhu reSadik, nekudaro richaita zvose zvarinogona kuti ridyidzanewo nebato riri kutonga muZambia.
Zanu PF ibato rinofarira chaizvo kudyidzana nemapato ari kutonga maruling party emuSadik. Izvi vanenge vachizviitirawo kuvharidzira zvipande zvavo, angava ari maelections anenge sarudzo mabudiro ezvinhu musarudzo achinyunyutisa vanhu vakawanda, vanhu vanenge vaine gakava. Ivo vanoda kuti SADC itaure to the world kuti maelections emuZimbabwe ari free and fair. MuZimbabwe munyika munoitika zvinhu zvakawanda sezvakaitika musi wa 1 August muna 2018. ZANU-PF inenge ichida zvekare kuti SADC as a block inge ichitaura to the world kuti vari kugadzirisa dambudziko riri kuitika muZimbabwe. Saka kuvhoterwa kwavaakainde hichilema kuti vave mutungamiri weZambia kwashandura mamiriro ezvinhu muSADC for ZANU-PF.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti UPND pati yava hichilema haisiri Liberation Movement, ipati yakafomwa ndofunga makore makumi maviri apfuura. Ipati yakasangana nematambudziko akawanda akangofanana nematambudziko akasangana neMDC iko zvinezvi MDC Alliance. Ipatiwo zvekare ine zvinyunyuto zvakafanana nezveMDC Alliance zvekubiridzirwa musarudzo, zvekuponderwa vatsigiri vavo nemaofficials avo. Saka kuvhoterwa kwavahichilema kwaita kuti zvinhu muZimbabwe zvishanduke zvekare, nechikonzero chekuti MDC Alliance haisiri kungoti opposition yekuZambia ishamwari dzedu, asi vakuti hurumende yeZambia ishamwari dzedu. Zvoreva kuti MDC yakukwanisa kuwana rutsigiro rwakawanda kubva kuhurumende yeZambia ingawa iri at diplomatic level vane hurumende mu region iri open iri kushuwira kuti zvakaitika kwavari zviitiko muZimbabwe opposition ikwaniso ku voterwa uye ichipachiita smooth transfer of power.
Zvinorevei takatarisawo MDC Alliance.
Zvoreva kutiwo panyaya dzemaresources tirikuona kuti mari dzaifanira kupiwa kuMDC Alliance dzakapiwa kuna vamonzora. Ma MPs MDC Alliance akabviswa muparliament. Saka takuonawo zvekare kuti pane mukana wekuti hurumende yeZambia yakwanisawo kupa maresources kana vainawo kuMDC Alliance. Nekutaura to the world about the truth yezviri kuitika muZimbabwe zvisingakwanise kuitwa nemapati akaita sana Frelimo wana ANC wana Swapo avo vakapika kuti sema liberation movements munyika dzavo opposition haifi yakatonga.
Vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vachiongorora zvematongerwo enyika vafarai maguhu vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Harare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo yakaparura chirongwa cheutsanana muguta kubudikidza nekuchenesa nzvimbo dzose dziri kuunganidzwa marara mukati meguta, izvo zvavanoti zvanga zvonyangadza chimiro cheguta guru renyika. VaMafume vanoti vakataura nevakuru vakuru vezvekutakurwa kwemarara mukanzuro yavo kuti marara ose akaita mirwi anofanirwa kukukurwa achinoraswa kwakakodzera kuitira kudzosa chimiro cheguta ravo. Meya Mafume vanoti vakatsvaga mafuta edzimotokari pamwe nekugadzirisa mishina nedzimotokari zvekushandisa mukuita basa iri kuitira kuderedza kuchema-chema kwevagari avari kushoropodza kanzuro yavo nekukundikana kutakura marara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tine chirongwa chekuti tione kuti nyaya yeutsanana mudhorobha inge ichikurudzirwa. Ndakataura nemainjinia vakuru refuse collection kuti tinofanirwa kuita program yokubvisa marara angaungana tichiisa matipa nemafront end loader tichiindisa kupomona kuitira kuti utsanana hunge huripo muguta marara asati njangara pese pese. Takavatsvagira fuel nekugadzirisa mashini yangaisina kumira zvakanaka kuti tiite program iyoyo kuitira kuti kuchema-chema kwemaresidensi kuite kushoma maringe nenyaya yezvina. Saka ndoo programu yatiinayo kuti tione kuti tinokwanisa kunge taclear madump sites ari kuwanika mudhorobha nemunzvimbo dzinogara vanhu.
Asi chii chiri kumbokonzera kuti vanhu vanga vachirasa marara pose pose? Hapana here nzvimbo dzakagadzirwa dzinoita kuti vanhu varase marara kanzuro ichingouya ichinhonga ipapo?
Chinoita kuti marara arraswe pese pese inyaya yekuti kanzuruwo iri kunonoka kundotora marara mumashops evanhu nemudzimba dzevanhu. Saka marara awa ari kuzara. Zviri kukonzerwa nekuti matruck edu mashoma. Muharare tinoda 30 trucks kuti anga achishanda pedei kuti tikwanise kusenga marara kubva kudzimba dzevanhu guta rese. Asi tanga tine 15 trucks anga ari kushanda, mamwe 15 anga ari kumaworkshop akafa zvakasiyana siyana. Izvi zvokonzera kuti nzvimbo dzisatorwa marara, vanhu vongonounganidza vachiitira kuti marara awa abve mudzimba dzavo. Zvadaro zvinokonzera kuti madump sites awande. Saka tichange tichiita program yokutenga tichishandisa madevolution funds mamwe matrucks 15 kuitira kuti matrucks edu asvike ku45 tukwandise kuti at every given time tinenge tine 30 anenge achigara. Then tichagadzira task force inoita kuti itarise nyaya dzemarara. Task force iyi ichatarisa kuti marara edu toita sei kuti tikwanise kuti awa anorecycliwa.
Tinoonawo Meya Mafume kuti kune dzimwe nyika nyaya yekutakurwa kwemarara makanzuro anopa mabasa yavo kune mamwe makambani akazvimirira sei kanzuru isiri kukwanisawo kungoita izvozvo kuti mutsvake vanokwanisa kutakura marara vemakambani akazvimirira muchiita contract navo.
Ndo zvatichange tichitaura pandati taichaita plan, tinofanirwa kutsvaga masustainable private public partnerships. Vanhu vanoda kubhadhara kuti marara asengwe, saka tichange tichiona kuti tingakwanisa kuita program ipi neprivate sector tichikwanisa kusenga marara. Pane mitemo yanga yagara iripo inoita kuti maprivate actors asapinde zvakanaka, tine vashandi varipo, tine malabor laws, asi zvese zvinoda kuongororwa kunge tichinge tichigadzirisa kuti tiite maprivate actors anopinda vakabatana nekanzuru munyaya iyi yekukolekta marara. Todivida guta into masections, todivida guta into masections, tokwanisa kuitisa macontract ekuti marara ange achitorwa. Ndo kwatinofanirwa kuinda. Tine problem munyika muno yekusatrusta maprivate sector. Ndopo uri kuona kunyaya yetransport hurumende inoda kuita iyo, kunyaya yemarara hurumende inenge ichida kuita iyo, nyaya yemaroads hurumende inenge ichida kuita iyo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare nestudio 7.
Kwazwai, vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi tiri kuendera mberi tichizeya nevechidiki nyaya yekupararira kwedenda recovid-19 munyika. Tiri kutarisawo zvirongwa zviri kukokerwa nevechidiki munyaya dzeutano zviri kubatsira vanhu panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda recovid-19. Mune Zimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove. Nasi manheru na8pm.
Tumbotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau pamwe nedzinhepfenyuro. Nhepfenyuro yeZBC ine musoro wenhau unoti sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rapikira kusimbisa urongwa wekutsvagira bato rezanu PF rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. Bepanhau reNews Day rine musoro wenhau unoti chipfambi muvana vadiki chatandavara serunyemba mumisha inogara varombo muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vana mukoma jonga kandemiri muriko kwaAmerica. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzakakosha kudai. Tinokumbira kuti muendere mberi mekutipa nhau dzakadai so. Asi paCovid-19 apa kudai nhau idzo dzachirekedza kuita main news. Dzeindoko kupedzisira nokuti taane makore tichingodzinzwa nhau dzeCovid-19. Tarangu tunoitwa rezengazunga here ndiri nokuchinoita tenda.
Zviri sei hazvo vahwande paAmerica apo. Haiwa, muri kutipa nhau dzechokwadi, tinokutendai zvikuru. Rambai muchitiudza zvinoitika muno munyika. Haisiri muno munyika, muno muestate, mumwe nezi estate mutonga ati Willis Zimbabwe, kambani yeshuga yekunorima shuga iyi. Ndiri kungoti nero, ndinongotsigira zvangu nero. Zvakanyanya zhinji handitombozvitereri kana nyange zvikadii. Nero ndiye wandingotsigira. Zvamonzora kanyaya kamonzora nomutauriri wake zvokuti kwai torikola todini. Dai vangomukavo vakabika doro zvakareva mukuru wavo vamunangagwa vamonzora. Mukuru wavamonzora ndimunangagwa. Saka vanongova musemukotagurara. Kukupe uripiko, kupe zvangoti zii. Ndiye wakatanga kusumudza mhepo dzose kupei. Mukona asi uripi? Warivoona zvekuti watora banga rinocheka seri neseri. Hachina dho. Uripi? Hatichambomuhwi kupe kuti unotaura kuti kudini. Anamai Mujuru.
Vamonzora vanetsa. Dangwe ari mutambi webhora zvishuwa. Mbiri yake anetsa mukuru. Unonetsa vanhu vari kugwisana neruling party kuratidza kuti havana chinangwa nechebudiriro vakuru. Chinangwa chavo ndechemari. havanini vanhu kutambura kuri kuti vanhu havanaina kuzanupiefu chai cheiungwani yakafomuwa nemapati akawanda asi hatinambonzwa kuti yakamboita sezvaari kuita izvi vakawandisa vakabuda muzanupiefu hati hatinambonzwa kuti vaakupandukira zanupiefu vakuti pati tofanira kudai pati tinofanira kuidai sezvavari kuita izvi vanga vapfuma ingwani pati yavo yakanaka MDCT yacho izvanitsei chichanetsa hava munzira vanofanira kuita semunhu mukuru munhu akaenda kuchikoro chaiko chaiko chore nini zvangu ndisina kuenda kuchikoro ndisina kudzidza ndinotombovakundawe havangatongi nyika nezvavanoita vanhu munzira musanyepekwe nemunhu kutonga chako chekunyika zvinotoratidza kuti havangatongi dei varamba vari pamdct yavo yanga iri raiti zvavangakaita zvanga zviri raiti stere taikwisa zvanupiefu takawanda handii kuve nemapati akasiyana-siyana kuitira kuti tikwanise kukunda timu inenge iri iyoyo inenge yakazvimirira iri yoga yatinoda kukunda vamunzura munyatsoita zvakanaka muri munhu mukuru
Pastudio 7 apo tinokukwazisai nemufaro Pastudio 7 vashamarari vose aiwa tiri kufara nenhau dzamunotipa dzechokwadi aiwa munotipa nhau dzechokwadi mandoda kutaura pamavhotsa apo mavhotsa 2023 kuti chamisa apo neMDCT dai mabatana yaita MDC imwe chete tikwanise kubvisa bhosi yavo munangagwa vari pachigaro kuti vabve pachigaro tikakurira kubvisa zanupiefu pachigaro tabudirira
Hello Pastudio 7 up tinokumbira zvikuru kwazvo nekukurudzira vanhu vezimbabwe kuti vauye kumusha vese vari kunze vechizorejista kuvhota kuti tiwanike tiine pundutso pakutaura kwatiri kuita hatidi zvinhu zvinoti munhu unoramba ungori kana uri joni unongotaura uri joni usikauyi vanhu ngavauye kuzorejista kuvhota ndo chinonzi kuti zvinhu zvetinoda zvese zviitike kana tikangotaura tiri kunze tichingokomenda hazvina chinhu vanhu ngavauye tivagorejiste kuvhota munhu wese ngauye nguva yekuti kurejista iyai ouya anhu ese ovhota oona kuti zvinhu zvakamira sei ndokuti tione kuti tikiendepi kana tisina kurejista kuvhota hapana kwatiri kuenda saka Studio 7 tapoto vanhu ngavauye ngatikurudzirane zvakasimba vana jonga kandimiri taurirai vanhu vauye
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchirudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakatanga rwendo rwavo rwekushanyira matunhu matatu anoti california colorado neidaho ayo ari kuvhiringwa nemoto yesango iyo yaparadza matunhu nematunhu emasango pamwe nedzimba uye kutora upenyu vabiden vakatanga nedunhu reidaho nezuro uko vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vadonald trump vanoda kusvika kuchiuru chimwe chete vakavagarira vachiratidzira muguta reboys vachinyonyota nemafambisirwo esarudzo dzegore rapera idzo vanoti dzakabirwa vachitaura vari muidaho vabiden avo vari kutsvagawo rutsigiro pachirongwa chavo chekumutsiridza zvivakwa muamerica chemari inosvika $3.5 trillion vakati vanhu vanofanirwa kutambira kuti kushanduka kwemamiriro ekunze chinhu chiripo vachiti hachisi chinhu chebato redemocratic party kana rinopikisa rerepublican party kwete asi kuti mamiriro ekunze ari kushanduka ayo ave kuita kuti nyaya dzekupiswa kwemasango dziwedzere vabiden vakati chinhu chisisaita kuti vanhu vatarise rutivi vachichisiya vakatendawo vanoshanda mukudzimurwa kwemoto nekuzvipira kwavo nhasi vabiden vari kutarisirwa kushanyira guta resacramento kucalifornia neDenver kuColorado uye vachabatsirawo kutsvagira rutsigiro gavana weCalifornia vaGavin Newsom vebato ravo reDemocratic Party. Chizvarwa cheZimbabwe vachiongorora zvematongerwo enyika vaTim Muringai vari kuOhio vanoti vanoona zviri kuitwa navaBiden zvekudzivirira mamiriro ekunze chiri chinhu chakakosha uye chinofanirwa kutsigirwa.
Ndikuona kunge nyaya yavari kutaura iyi mutungamiriro wenyika inenge inokosha kwazvo, nokuti nyaya dzeclimate change dzinenge dziri kuwedzera kwemakore atati titarise kumashure aya. Takaona muna 2004 kwanga kune hurricane yekuLouisiana yakazoparadza property nedzimba nevanhu vakati wandei vakashayika Katrina. Saka izvi zvinhu zvitaona moto kunana California, kunana Colorado neko kunana Idaho, kuti zvirongoramba zvichingochinja zvichienda kuita west rather than kuti zviite better. Saka urongwa hwana hunenge huchabatsira mangwana edu tese, whether uri Republican kana Democrat.
Asi munoona here huchitsigirwa nevatungamiri vematunhu aya? Tichiona kuti mamwe matunhu iwayo ane vatungamiri vebato rinopikisa reRepublican.
Ndiri kuona kuti kuenda kwaita president ikoko vanoda kutoratidza vanhu vedunhu iroro kuti zviri important vafonere marepresentative avo, especially masenators, nokuti tinoziva kuti house yakatopasa bill racho reinfrastructure bill. Saka kuti richapasa tichiona kuti kunenge kune kakudhonzerana, but hopefully at the end of the day vanhu vachashandisa pfungwa chaidzo kuti zvinhu hazvisi zvekuti unosapota bato ripi, asi kuti weather yachinja and kwamira kuti isusu sevanhu tichinje maitiro.
Takaonawo vatsigiri vevai vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiratidzira pakasvika vaBiden kuBoise kudunhu reIdaho. Zvinosiya papi zvavari kufambira nekurudziro yavo yekuti vanhu vatambire kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze?
Ini ndinoziva senyika yeAmerica ino kuratidzira iriyo nzira yeruzhinji kuti ruratidze kuti harina kufara nezvakaitika. Saka tinoona kuti maRepublican kana achiratidzira kusafara kwavakaita nekuhwina kwakaita vaBiden, hazvinyanyochinja hazvo zvakanyanya. Asi kuekspressa kwevanhuwo kuti no, havana kufara nezvakaitika. Saka kana takuenda kutaura nenyaya dzeclimate changes, tinenge tichiona kuti vanhu ivavo kuratidzira kwavanenge vachiita navo vanenge vachieducatewa kuti mutungamiri wenyika haana kuwira nezvematongerwo enyika, asi kuda kubatsira ruzhinji rwese kuti mangwana redu nedavo rive rakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa necovid-19, vamwe zana nemakumi matatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Kanzuro yeHarare inoparura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dziri kuunganidzwa marara muguta. Bato reZANU-PF rinoramba mashoko ekuti riri kunyomba hurumende itsva yemuZambia, richiti Zimbabwe ine ukama hwakanaka chose nenyika yeZambia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka.